Hurumende irikukurudzirwa kudzika mitemo yakaomarara kuranga vose vanorodza kana kuroora vanasikana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera nyaya yanetsa zvikuru munyika yekufa kwaAna Machaya paanonamatirwa nemamwe mapostori mumusha wamafararikwa kwaMarange musi wa15 Chikunguru. Ana akafa achisununguka achibva angovigwa pedyo nepanonamatirwa apa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mumashoko kuvatori venhau vanoti mapurisa akasunga murume wacho Hatirari Momberume anozivikanwa zvakare nerekuti Evans Momberume uyo ane makore 26. Vabereki vaAna vaEdmore Machaya naamai Shai Mabika vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekunyepera mapurisa kuti ainge afa ndiMemory Machaya uyo akaberekwa muna 1999 nekuda kuvanza zera chairo remwana wavo ainge ashaya uyu. Vabereki vaAna vari kupomerwawo imwe mhosva yekuda kupa vamomberume mumwe mwanasikana ane makore mapfumbamwe kuti aroore. Vamomberume vakatomiswa pamberi pedare svondo rapera uye gweta ravo vaBrian Majamanda vakaudza Studio 7 kuti vari kupomerwa mhosva
yekurara nemwana ari pasi pemakore anotarisirwa kuti angagona kubvuma kurara nemurume uye zvakare nemhosva yekuuraya achinzi akakonzeresa kufa kwemwana uyu.
Saachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition panyaya dzekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume, Muzvare Margaret Mutsambi vati vatambira basa raitwa nemapurisa kusvika pari zvino kunyange hazvo paine zvimwe zvirehwarehwa.
Idanho rakanaka rekutanga, asiwo zvakare tine mibvunzo yakawanda panyaya iyi tichitarisawo kuti Evans uyu ari kutongerwa nenyaya yekunzi akaita umhondi hwokuuraya mwana usho uye nenyaya yekunzi akarara nemwana mudiki. Chinonetsa pamutemo wedu wemuZimbabwe ndechekuti zera remunhu anokwanisa kutaurira nemunhu nyaya dzepabonde i16 years, kwozoti zera rinotemerwa nemutemo kuti mwana vana vanokwanisa kuroorwa i18 years. Kusiyana kwemazera aya kuri kuita kuti paitike confusion pakunzwisa nyaya idzi dzekubhinywa kwevana. Saka ndinofunga kuti mutemo wedu ukaalainwa kuti toti age of consent nezera rekuti mwana anokwanisa kuwanikwa zvobva zvafanana sokuti zvese zvoiswa pa18 years. Uye ini ndinoonawo zvangu sekuti kuti Evans Momberume atongerwe kuti akaita umhondi, nyaya iyi inogona kungozoperera mumhepo upashaikwa umboo hwakakwana hwokuti atongerwe nyaya yeumhondi.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reGirl Child Network Zimbabwe, Muzvare Shingirai Nyirenda, vanotiwo dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana rakomba munyika.
Chishuwo kuti pakuchengetedza kodzero dzevanasikana, vapari vemhosva vapiwe mitongo yakaomarara yekuti vanotanga vafunga kairi katatu vasati vabata mwana chibharo, vasati vashungurudza mwana.
Munyarikani weAfrican Union panyaya dzekurwisa kuroodzwa kwevanasikana vasati vabva zera kana kuti African Union Goodwill Ambassador amainyaradza egumbo nzvanda avanovagweta vatiwo
ivo vakuru vemachechi nevakuru vetsika nemagariro vanofanira kutosunga pachezvavo zvisungo zvekuti kuroodza mwana mudiki hakubvumidzwe kuri kunze kwemutemo, vagotobvisa munhu muchechi mavo anenge apara mhosva iyoyi. Sekuti vakasadaro vanhu vanoramba vachihwanda nekuti zvinhu zvinotenderwa muchechi medu. Tinoda kupa dzidziso yakasimba mukugara muvanhu munharaunda matiri kumamisha kwatiri kuti vanhu vazive kuti mutemo wenyika unoti kudii panyaya idzi, vachikoshesa munhukadzi, vachikoshesa mwanasikana, vachiendesa vana kuchikoro, vachikoshesa kuti vana uye kuti munhu ane pamuviri asunungukire kuzvipatara. Chechina, chinokosha kubvisa urombo. Urombo munhumuri hunokosha, urombo hwemupfungwa, urombo hwemukurarama, kuitira kuti vanhu vasaona kunge kurodza vana kunovabvisa muurombo kana kuti vamupedzisira asisakwanise kuita decision.
Ko, iyo hurumende iri kuitawo here zvakakwana kudzivirira dambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera? Tabvunza gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima.
Chinonyanya kunetsa panyaya dzekuroodzwa kwevana vachiri vadiki inyaya dzekuti muri dzinenge dzichiwirirana. Uye kune vamwe vakaita seve machurch chinenge chichingoitwa pakati pemamembers echechi iyoyo, asi zvisingazobude kunze uko kuti zvakamira sei. Patinongonzwa chete kuti paita nyaya yakaita sei iyoyo, vanhu vesocial development vanoenda kunotarisa voona kuti zvakamira sei. Kazhinji vanopedzisira vachibvisa vana vachivaisa mumainstitutions edu atinoti places of safety.
Sangano reUnited Nations ririkurudzirawo Zimbabwe kuti idzike mutemo wekuti kuroora mwanasikana asati abva zera imhosva uye kumisa tsika iyi zvachose.